nhasinanga ndichitoverenga zvakataurwa navaobama paindependence yemakore maviri apfuura. Vakati tinoita kuti America ive nyika yakanaka isi kuti ine upfumi hwainawo hwakanyanyisa, aiwa, asi kuti vanhu vari munyika muno vazhinji vacho gore rimwe nerimwe pamwe chete maimmigrants nevakazvarirwa muno vanenge vachida kugadzirisa kuti demokrasi yavo irambe ichiva nyika yakanaka inobvumidza vanhu vavo kuti vabudirire, inogadzirisa maopportunities ekuti vana vadiki vaonewo kuti upenyu hwavo hunenge hwakanaka vachikura. Saka rimwe nerimwe regore America yainocelebrata independence, I think vanhu munyika muno vanenge vachionawo machanges akanaka ari kuitika, kunyange dzimwe nguva vanhu vachiita kunge zvinhu zvisiri kunyangisa kuchinja hazvo.
Zvii zvamungati zvingatorwawo nevana vezimbabwe kana nezimbabwe zvinoitwa neamerica kuti inge iri nyika yakagadzikana?
I think kuzimbabwe vanhu chavari kuda kunyanyisa kuona kuti upenyu hwevanhu haufaniri kuramba uchidzokera kumashure, nokuti taakutoona kuti patakanga tiri 1980 nepatava nhasi zviripo hazvo zvakanaka zvaitika, asi vazhinji vedu vari kutambura. Saka tinenge tichitiwo dai hurumende yedu yaiedza kugadzirisa kuti vanhu vazhinji vawanike vachipinda mumiddle class, kutambura kuve kushoma. Asi iwo tinopembererawo kuzvitonga kwatinako, nekuti kugara munyika yekuti vanhu munenge muchiitwa rusarura ganda hakunakidzi, saka izvozvo tinozvikudzawo futi.
Touyawo panyaya yepatriotism. Tinonzwa vamwe vachiti zvisaro zveamerica zvinoda nyika yazvo zvakanyanya. Munoti iwe muchitarisawo nezimbabwe panyaya dzepatriotism?
Ipapo ndinobvumirana nevanhu. Handisati ndamboona vanhu vanonyanyisa kubva vafara kuda nyika yavo zvakanyanyisa. Asiwo papatriotism ndinoti kubva zvatakaona last year vanhu vachifamba vakatakura mureza wezimbabwe, ndinoona kunge mazimbabweans akawedzera rudo kunyika yavo. Unotiona iko zvino vamwe vava kugadzira hembe dzine mavara emureza wenyika yedu, nziyo, kana kufa kwakaita vachink taiona pasocial media vanhu vachidzokera kunziyo dzekare dzehondo dzezvematongerwo enyika dzekubudirira kwezimbabwe. Saka I think tiri kusvikako.